Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 29 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwisana neuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti kurudziro yaro yekuti vanhu vamhangare uori iri kutambirwa.
Izvezvizvi tine chirongwa chatakambotiparura gore rakapera tichishanda nacho mukwekwe kugokwe. Tishandiwo nevanhuwo nje vanenge vari pasi pasava kuvapa ruzivo rwekuti vangadiridze sei huori munharaunda dzavageri.
Boka rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department royambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura iri kunaya.
Sekutaura kwatiri kutoita izvozvi, saka toburisa yambiro yekuti tiri kutarisira kuti kuchaita mvura ine mafashamu yakawanda kutanga musi wemugovera. Enda musi wechipiri, saka tikutadza chaizvo kuti mvura ichange ichinaya nzvimbo zhinji dzemuZimbabwe.
Varimi vefodya vokanganisirwa chirimwa chavo nemvura iri kunaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwisana neuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti kurudziro yaro yekuti vanhu vamhangare uori iri kutambirwa zvikuru mumatunhu ariri kushandira akaita sekwekwe. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaLouis Munyaradzi Chaumba vanoti nekuona kuti vanhu vazhinji vanotya kumhangara nyaya dzeuori, sangano ravo rakaisa mabhokisi munzvimbo dzakasiyana-siyana anopa mukana vanhu kuti vakande mapepa ane nyaya dzavanoda kuti dziferefetwe kana kumhangara. Izvi zvinoitika panguva iyo uori huri kunzi wadzika midzi munyika kana pachiteverwa gwaro rakaburitswa nesangano reTransparency International nemusi wechitatu svondo rapera. Gwaro iri rakaisa Zimbabwe pachinhambo che-154 panyika 176 dzakaongororwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navachaumba.
Izvezvizvi tine chirongwa chatakambotiparura gore rakapera tichishanda nacho mukwekwe kugokwe. Tichishandiwo nevanhuwo nje vanenge vari pasi pasava kuvapa ruzivo rwekuti vangadiridze sei huori munharaunda dzavageri. Tichivapa ringati empowerment yemacommunity action groups against corruption at a local level. Saka tinoona chiri chinhu chakanaka kwazvo, uye zvekuti izvozvizvi pamahospedi mukwekwe umu panogara pakazara vanhu vachiya kuzoripota kuti ndanzonzai, uyezve tikaita tsvagurudzo dzedu tinoona kuti chenge chiri chokwadi. Kumatare dzimhosva uku kune nyaya dziriko kumapurisa, migodhi yevanhu iri kutorwa nemapurisa dzimwe nguva vachishandisa masimba avo kutorera vanhu zvichirwa zvavo. Zvakawanda zviri kuitika, saka isisi takaona kuti tikapa ruzivo kune vanhu vakawanda vepasi pasi vaivaya vanokwanisa kuramba kana kuuya vachimhangana nyaya dzinge dzouri dzei dzichiitika, isisi tozozvimbumurawo tichandiwo nemapato akafanirwa anazakiwa yaya. Asi kazhinji kazhinji tinoona kuti kushanda kwavo kunenge kuchimbunyikidzwa, saka havazonyasiti basa ravo nemazvo. Uyezve kumatare kwedzimhosva uko kwakaoma uko. Nyaya dziri kutikirirwa ikoko kune vane mari, vasina mari vaya ndovanenge vatopiwa mhosva nekusungirwa. Saka tichiri tine dambudziko hombe kuti tipedze nyaya dzehuori hoyu.
Chirongwa icho chamataura chiri kubatsirawo zvakadii vagari vemunharaunda dzamuri kushandira?
Vari kufara chaizvo, uyezve ndivo varidzo vechirongwa. Isusu tinongovapa ruzivo, iyo ndo vanoziva zviri kuitika munharaunda mavo. Takaisa masuggestion boxes panzvimbo dzakafanira zvokuti vanonyorawo. Tinovhura pamwe chete nemapurisa nevamwe vekubazi revasori vachinzwawo pachina kuti nyaya dzekubuda dzimwe dzacho vanodzitsvagurudzawo toshanda pamwe chete zvakanaka fanika mukwege umu tiri kushanda nawo zvakanaka chaizvo mapurisa asi chidimbu chidiki diki mune zvinenge zvichitora nzvimbo munyika.
Vamunyaradzi Alois Chaumba vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze Remet Department riri kuyambira veruzhinji kuti vagare vakangwarira njodzi yemafashamu anogona kukonzerwa nemvura iri kutarisirwa kunaya zvakanyanya kubva nemusi wemugovera anove nezuro kusvika musi wechipiri. Mutauriri weboka Remet vatichizinyemba vanoti vanhu vari matunhu agara achisangana nedambudziko remafashamu vanofanirwa kungwarira uye vari kukurudzira vanhu kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzakazara kana kumira pasi pemiti kana mvura ichinaya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sebazi rekumamiriro rekunze tiri kuyambira tichitaurira mhuri yezimbabwe kuti manairo emvura akamira sei. Sekutaura kwatiri kutoita izvozvi takatoburitsa yambiro yekuti tiri kutarisira kuti kuchaita mvura ine mafashamo yakawanda kutanga musi wemugovera zvichienda musi wechipiri. Saka tiri kutarisa chaizvo kuti mvura ichange ichinaya nzvimbo zhinji dzemuzimbabwe zvichireva kuti tinotarisira kuti kuchaitawo zvakare mvura ine mafashamo zvokuti nzizi dzingangozara migwangwa ikangozarawo sezvatiri kuona zviri kuitika mumwedzi unowandira uyu kuti mvura yakauya yakawanda chaizvo ichikonzera mafashamo nzvimbo zhinji dzenyika.
Tinoonawo panyaya yamataura iyo yekuzara kwenzizi tinoona vanhu vakawanda vari kuyambuka nzizi vamwe vanohwanda pasi pemiti vamwe vanodii. Bato renyu kana kuti boka renyu rine zvaringataurirwa here vanhu pamusoro penyaya idzodzo?
Chokwadi kuti pari kuitika nhau dzakawanda dzekuti vanhu vari kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara pachizoita njodzi dzekuti vamwe vanhu vari kukukurwa. Tiri kuona dzimwe dzimba zvakare dziri kukukurwa. Isusu yemamiriro kunze tinobatana nechikamu cheDepartment of Civil Protection kubatsira kuyambira mhuri zhinji yeZimbabwe. Zvino njodzi pakuti nzizi dzinenge dzichizara ipo mvura kana ine mabhanangana ine ukasha zvine njodzi nokuti tinozoona vanhu vachirohwa nemheni. Ndozvatinonyaya kuyambira vanhu kuti vangwarire matambudziko anogona kuunzwa nokunaya kwemvura kwakadai uko.
Chii chamungataura seboka reMet chashanduka kuti mvura inge ichiwanda kudai?
Tinoziva kuti mamiriro ekunze makore ano akushanduka chaizvo. Saka apa neapa unoona kuti mwaka haumire haunge uchizoita zvatinenge tajaira. Zvenichireva kuti apa tinotarisira kuti kana mwaka wekurima wezvisha wasvika mvura inofanirwa kunaya. Asi tinozogona kuona kuti mamwe makore mvura inogona kunge ichishomeka. Asi gore rino zvinhu zvinenge zvatifambe zvakanaka.
Vanga vari mutauriri weboka reMeteorological Department vatichizinyemba vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, kanzuri yeguta raHarare inoti madhamu anowanisa guta iri mvura ave kurasikira nemvura zvichitevera kunaya kwairi kuita. Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kuzara kwemadhamu uku chinhu chavanotambira nemufaro mukuru sezvo izvi zvakagumisira kuitika kare. Vanoti kuwanda kwemvura uku kune rerutsawo dambudziko remvura iro rinogara rakabata guta ravo. Asi vaChideme vanoyambira vanhu kuti vasashandise matsime avakanga vakachera munzvimbo dzavo sezvo mvura iri kuyerera iri kukukurawo tsvina dzose ichirasira matsime aya.
Hongu madhamu edu atinowana mvura ari kufashupira kutaura kuno mvura inaya yakawanda. Saka tine tarisiro yekuti matambudziko emvura achange achienda achiita mashoma nekufamba kwenguva.
Guta reHarare ranga rine dambudziko rezvirwere zvakaita semanyoka kana typhoid. Kuwanda kwemvura iri kunaya iyoyi nekurasikira kwaakuita madhamu kune zvazvinobatsira hero mukuchenesa chirwere ichocho?
Hongu kwese kuwanda kwemvura kunoreva kuti guta richakwanisa kunge richichenesa mvura yakawanda kuti iende kuvanhu. Kana mvura yakawanda yacheneswa kuenda kuvanhu zvinotipawo tarisiro yekuti zvirwere zvinoita zvishoma. Asi panenge pachinaya mvura yakawanda ichiyerera tiri kukurudzira vanhu vasanwe mvura iyoyo nokuti vakainwa inovapa zvirwere. Inenge ichiyerera ine mvura yemafashamai nemuyu haishandiswi mumba uyezve mvura yemafashamai inokukurawo netsvina dzakawanda nokuzira zvirwere. Inenge iri kurudziro yedu iyoyo kuzive ndaya vane zvimigodhi zvidikidiki vafanwe mvura yemizimigodhi izvozvo nekuti zvinenge zvipinda zvirwere.
Dambudziko guru rekanzuro ranga riri rekuti pombi dzinofambisa mvura dzanga dzisakwanisa kufambisa basa nemazvo. Pane shanduko here yamungavimbisa vagari kunyange hazvo madhamu enyu akurasikira nemvura?
Pombi nderine bandiko ranga richitambudza. Dzimwe dambudziko ranga ripakufambisa mvura. Hongu pombi dzinofambisa mvura dzinochenesa mvura dzagadzira iko zvino saada kutopedza basa kuMorton Jeffrey. Chasara amapaji aya anotakura mvura kubva kuMorton Jeffrey kuenda mudzimba ndo atiri kuputika, ndo atiri kutsvagira mari kubavandudza.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kadema-Onga, avo vari kutungamira chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota muna 2018, chinonzi icho #SheVote2018. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Kadema-Onga.
Zvichako.
Mungatudza kuti chirongwa chenyu ichi chakatanga sei uye chiri kufambawo sei pari zvino?
Chirongwa #SheVote2018 chirongwa chakatanga mushure mekunge isu semadzimai echidiki kana nichiti isu ndinorora ini nevamwe madzimai ayo echidiki ari mutungamiriro wemapoka akasiyana siyana, civil society, political parties nezvimwe zvakangosiyana nemachechi, takagara pasi tikaona kuti isusu nguva nenguva panoitwa election mudzimai wechidiki izwi rake harina pariri kunyatsonzwikwa, uye mudzimai wechidiki aasi kuzowanikwawo futi achivhoterwa kuti apinde mumadecision making bodies akaita separliament nelocal government. So zvatakaona isusu ndezvekuti aiwa nyaya yacho chaiyo iri kutangira pakuti mudzimai wechidiki haana ruzivo nekodzero yake iri muconstitution nekuti anokwanisa kubuda achinorejista kuvhota, ozobuda zvakare achinovhotera munhu anomirira kodzero dzake nezvigo zvake. Zvadaro zvinoreva kuti madzimai echidiki anozomirawo achida kupinda muelection vanoshaya tsigiro, nekuti vamwe vavo vanofanira kunge vachatsigira vanenge vasina kupinda maelections, vasinga vasina kuvhota kana kurejista kuvhota. Saka kampeini #SheVote2018 iri kungonyanyisa kurerekera kumadzimai echidiki ayo ari pamakore 18-35 anokwanisa kuvhota nekumirawo musarudzo achivhoterwa. Satiri kuda isusu kukurudzira kuti madzimai echidiki abude neuwandu hwavo vanovhorejista kuvhota, nekuti tinozoziva kuti kana tichitarisa demography yezimbabwe zvinotoronzi vechidiki vari pamakore andataurava ndo vakanyanya kuwanda percentage yavo. Asi tichizotarisa iyoyo 65% yevanhu vechidiki ivavo vazhinji vacho tingangoti 52% of that 60% of our demography nyika vanenge vari madzimai echidiki. Saka tinozviziva kuti tikabuda tikanorejista tikazonovhota zvine mupindo, zvatinenge tataura isusu nezvatinenge tati ndo zvatiri kuda zvinotaura zvichipindawo maringe nezvichema zvedu nekodzero dzedu nezvinhu zvatine chida kuti zvisimudzire, tinoziva kuti tikabuda nemupindo tikanovhota zvinokwanisa kuitika. Saka ndo zvatiri kuda kuita. Saka nekampeini tiri kutarisa kuti patinosvika 2018 zvichinonzi zuva rekuvhota rataurwa, tinenge tabata madzimai echidiki anokona 75% iri pa18-35 iyoyo. Ende izvi tichazviita tichiunza madzimai anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti ngatishandeite semumacommunities pari zvino tichiri kuita that mobilization, uye nekungozivisana nevamwe nekuteerera kuti iwo vechidiki vacho chii chavanoda kuona kuti chiitike kuti vakwanise kupinda vachiparticipatewo maelections.
Mati imi muri kuedza kuita kurudziro kana kuti mobilization, munenge muchiita zvirongwa zvakaita sei chaizvo?
Pari zvino izvi tiri kuita urongwa hwekuteerera vechidiki vatingati maconsultative meetings. Patiri kuteererana nevechidiki vaya madzimai echidiki hatiri kuvacreatira maspace ari safe kwavari, kwavanokwanisa kutaura zvisina mhirizhonga, zvisina kutyisidzirwa, zvisina kutya. Tasvika ikoko chatinotanga kuita isu ndechekuti secampaign tinotanga tambovatsanangurirawo kuti sei tichiona kuti ivo vanofanira kunge vachiparticipata ikodzero yavo imwe muconstitution ranambotaura chepiri chatikubva taita ikoko ndechekuti iyemi semadzimai echidiki tichitaurirai sevamwe venyu yapez wozisu sitirowo madzimai echidiki tiri kutungamirira chionga achipa kuteerera kwamuri imii zvii zvamunofunga imimi kuti tinofanira kuti tiite kuti zvibudire so pari zvino izvi takaita musangano wakakura chaizvo muHarare wakauya vanhu vanodarika zana madzimai echidiki anenge ari madzimaiwo ane mazi in different spaces izvezvi tinemwe musangano uri kubuda waiwa tiri kutarisirawo futi madzimai akawanda
tiri kuonawo kava vakawanda muzvarikadimaunga vari kutiro rimwe dambudziko ririko nderekuti pavanoenda kuti vanonyorese zvinenge zvinotora nguva zvinhu zvacho hazvina kunyatsojeka kuti zviri kufamba sei
tine urongwa hwekuzotanga kuindoita zeki ivo mwedzi vatiri kupinda kuti vatarise nyaya dzekuti vanhu vese vangangodaro vasiri pedyo nekunonyoreswa vawane mukana wekunyoresa iyo nekuti zeki inofanira kunge ichipinda mumacommunities kusvika kumongo chako chako kwekupedzisira chimwe chinhu zvakare chatiri kunzwa chiri kutaurwa nemadzimai echidiki inyaya dzekuti nenhau yekusaziva nekuti hapanenge pasina kunyatsoziva kuti zviri kurejista izvi ndezvechii vazhinji vavo vanotya vanotofunga kuti ipolitics ende kwavari politics is not chinhu chakanaka which is unfortunate nokuti tinoziva kuti chinhu chakanaka nokuti ndizvo zvinhu zvinodecida chautapakurira mangwana mwana nekuti ukaenda kuchipatara uchirwara unokwanisa kurapwa nechii zvese zvinoitika mukati meupenyu hwako asi iwo maonero avanhu zvipamanje ndeyekuti kana wangotanga kumishino rejista waakutochienda parejista revanhu vachazopedzisira vaakurohwa kushunguruzwa nekumbunyikidzwa saka isusu ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti aiwa tikabatana semadzimai echidiki tikataura nyaya iyoyo yeenvironment kuti kana toenda kuelection isusu tinoda kuti pagare pari nemamezures aiswa in place ekumeka shuwa kuti vanhu vakaita sesu vanokwanisa kupindawo vachiparticipata zvisina nhirizhonga mukati zvisina kutyisisirwa zvisina kumbunyikidzwa uye tigare takaziva kuti ikodzero yedu saka hatifaniri kuwana chinotikanganisa pakusarudza vatungamiriri vatinoda
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Maureen nekupinda muchirongwa chedu avo vanga vari muzvare Maureen Kademaunga vari kutungamira chirongwa chehashtag SheVote2018 aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mapoka anechekuita nekurimwa kwefodya akasangana kukaroi mudunhu remashonaland west chishanu chapfuura muchiitiko chinonzi chakapa mukana kuvarimi vefodya wekuti vakwanise kunzwa kubva kune nyanzvi vemabhanga pamwe nemakambani anogadzira pamwe nekutengesa mishonga nembeu zvinonziwo vamwe varimi vefodya vave kurasikirwa nefodya yavo nekuda kwemvura yawandisa mune mamwe matunhu mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vajeremiah tevera vanove mukuru wesangano rezimbabwe commercial farmers union avo vakanga vari kumusangano wekukaroi
musangano wevanotengesa zvinoshandiswa nevarimi kufodya nezvishandiso zvekufodya nevarimi vacho nemakambani akamirira hurumende vana TIMB RBZ atinoti maparasito ayaya saka chiungano chekubatanidza mapato matatu aya kuti tione mashandiro akanaka ekuti tigone kurima fodya zvakanaka tizokwanisa kuitengesawo ichiwana mari yakanaka kumusika yacho
tinonzwa kuti mvura iri kunaya iyi iri kukanganisa fodya zvikuru yanga yakutarisira kuti varimi vanga vachitanga kukohwa mungatidzawo zvakamira sei
chokwadi kuti mvura yawanda asi haina kuwanda nzvimbo dzese hadzo dzinorimwa fodya kune dzimwe nzvimbo yawandisa zvokuti vari kutotyora fodya vari mumvura zvine matambudziko ekuti mvura yakawandisa fodya imwe inokasira kuibva uyezve inozonetsa kuomesa mumabhani mainoomeserwa zvoafekta kwaliti yacho nemapuraizi pakunotengeswa
saka ivo vapinda mumusangano uyu vari kuti iwo nekuwanda kuri kuita mvura ikoku mune mamwe matunhu nematambudziko ari kusanganawo nevarimi
kurudziro iripo ndeyekungoti kuminda iri kuwandirwa nemvura vanhu vari kukurudzirwa kunzi fodya yavo inenge yakuratidza kuti yakuchinja ruvara rwokuenda kuita sokuibva ngaibviswe mumunda ibve yatoendeswa kunodi kwekuomeserwa chechipirizve pane rudzidziso rwuripo rwokuti varimi vazive marimirwo efodya yacho kuti minda isabata mvura kana yawandisa saka zvakawanda chaizvo zviri kudzidzwa nevarimi muzuva ranhasi nevanotengesa mishina yekushandisa mumunda, vanotengesa mbeu dzemumunda, nevanotengesa mishonga yekushandisa paminda. Vese havaripo vachibatsiridza varimi.
Varimi vazhinji vanochema nenyaya dzekuita contract farming kana kupinda mukurima kune zvikwerete kwavanenge vakabatana nemakambani. Dambudziko iroro riri kugadziriswawo sei vatevera?
Inyaya yataurwa zvekare nhasi kuno kwatiri inyaya ichiri kushandwa nezvazvo, hazvigadzirisike nezuva rimwe chete.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunhare kukaroi neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Chioneso Jani weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chake chechitendero.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa Chioneso Jani, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mufundisi Chiwaridzo yechechi Resurrection Life Fellowship. Makadi mufundisi Chiwaridzo.
Ndinofara makadi.
Tinofara. Kuchegutu kwakadi munhuwashe.
Kuchegutu tinotenda Mwari mvura iri kunaya zvakanyanya, uyezve tikuona kuti mumera uri kuita zvakanaka, uyezve vanhu vari kuratidza kuda Mwari zvakanyanya, vari kutenda Mwari nemvura yakawanda kudai. Noda pane imwe nguva mupfure anga akutombonzwisa tisi, but iko zvino kuyahepe mupfure azara. Iri kuonekawo zvakare kunyange nemarodzi edu akanganisika zvakanyanya nemvura iri kunaya. Tinongotarisira kuti Mwari sezvavakataura kuti havasi kuzoparadza nyika yavo nemvura zvakare, totarisira kuti Mwari havasi kuzotiparadzawo nemvura iyo iri kuuya.
Komero kune avo vose vari muna Kristu Jesu. Ishe Jesu vakasunungura tose pamurayiro wezvitadzo zvedu. Tivatende Ishe.
Tinokumbira kuti mutipe maridzo.
Kuri sei takanyanya tasana netimu yedu tiri kuitora kubva pana First Chronicles chapter 4 kubva pavhesi ya9 and 10. Jabhezi paanoteretedza zita rake ona kuti zita rake akanga akapiwa rakanga rakabatana kana kuti richitaura zvinhu zvinoenderana nekupikisirwa. Iye anotarisa zita rake oriona kuti zita rake iri zvinobatana nezvinhu zvinoratidza kusatambura. Ochema pamberi paMwari achikumbira kuti Mwari vamuropafadze. Nochikuru sei chinhu chakanga achichemera. Saka zita rake rakanga rakabatanidzwa kune zvinorwadza, kureva kusabudirira, kutambura nezvimwe zvakadaro. Saka paNajabhezi apa tichikuona kuti iye airemekedzwa, achipiwa riremekedzo, asi ruremekedzo urwu rwakanga risina maropafadzo mukati. Anoenda pamberi paMwari ochema kuti Mwari, inini ndinokumbira kuti mundikudze. Zvakare ochema pamberi paMwari kuti tambanudzai ruoko rwenyu kubate pamusoro peupenyu hwangu. Saka ndiyo nyaya yatiri kunyanya kumhanya nayo isusu sevana vaMwari, kuti hazvisi mukuremekedzwa asi zviri muropafadzo rinobva kuna Mwari. Uyezve tinoona kuti pamucherechedzo waJabhezi kuti hakuna anoenda kuna Mwari kunochema pamberi paMwari achidzoka asina chaakabata. Mwari vanomuropafadza, Mwari vanomuitira zvakanaka. Ropafadzo hazvirerekwe nemari chete, asi ropafadzo rinoreva munhu unogona kuve nezvaunoita asi zvichiendeka. Uri kusimuka panzvimbo yaunga uri uchienda pane chimwe chinhano. Nekuda kuti Jabhezi akaramba ari panzvimbo imwe chete, aiona kuti hongu, inini ndiri kuremekedzwa asi ndiri kungorambira ndiri panzvimbo imwe chete. Saka gore rino tiri kuti hatisingaurambira tiri panzvimbo imwe chete, toda kuti Mwari vatiyambutse, vatiendeseko. Tinoziva hedu kuti kustreta kubva pane imwe position uchienda pangu panga paine muganhu zvinoti wadzei kupashanda, asi ndo panevhu rakaorera, ndo panoita chikafu chakanaka. Mwari vanotiwedzera, Mwari vanotiitira zvakanaka. Takuda kukura muukama hwedu naMwari, kukura mumabato edu emaoko, muruzivo, mune chimwe nechimwe chatinoita chete. Dai Mwari vatiitira zvakadaro, takwanisa kusimuka.
Takawanda tinonzi ana Jabhezi sezvamataura. pamandizive kuchemera mwari pamwe ndakanamata kare asi hatisati ndaona mhinduro mugona kuti batsira here ipapo
okay pane uyo anenge achiti ndakanamata ndikasaona mhinduro kwenguva yakawanda soko ramwari rinotitaurira kwachena kuti uyai mose makaneta makaremerwa nemitoro yenyu usaende kuna mwari uchiti pamwe zvichaita soko rinotikurudzira tirambe tichigogodha mukaverenga zvakare Mateo 7:7 inotikumbirai munopiwa sakai munowana gogodzai munozarurirwa tikakumbira kuna iye musiki anotipa anotiitira nenguva yakafanira tinoitika vazhinji vanoti vabata apa obata apa osiya obata apa osiya asi tairipo ndeyekuramba takatarira ana mwari tichiziva kuti iye oga iye muponesi wedu asi tikasanganisa pawaakuda kupiwa ropafadzo anosvika ropafadzo rako rwaakusvika unosvika munhu hako unorasikirwa neropafadzo yako zvakare pazvinenge zvaakuda kuita uri pane imwe nzvimbo waakubva zvakare uchienda pamwe saka unorasikirwa nezvakawanda hamusana pekumubva mubva wabva apa waenda apa wabva apa waenda apa
mazvita kana vanhu vachida kukubatai wanokubatai sei
okay inini nhamba dzangu 0773610570 ndodzokorodza zvakare 0773610570 ndinowanika muchegutu
munopindira kupi kuchechi muchegutu
ichechi muchegutu tiri kushandisa pane chikoro patiri kuendawo ipapo patitane pedu patinoti apa tinopindira panonzi pahatley 2 primary school room number 6 tinotanga na 9:00 pedza na 1
avo vanga vari mufundisi chivaraidzo wechechi yeResurrection Life Fellowship vari kuchegutu kambo katashandisa kanonzi ngatimutende kachibva kuThe Asaphites anokuonekai nemufaro ndini Chioneso Jani weStudio 7
tinotenda zvikuru Chioneso nechirongwa chako iye zvino tokupai kambo Moses kubva kuna Solomon Chimbetu. Kambo Moses kubva kuna Solomon Chimbetu kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera rakaiti tarise musoro yenhau zvakare sangano rinorwisana neuori kuchamhembe kweafrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti kurudziro yaro yekuti vanhu vamhangare uori iri kutambirwa boka rinoona nezvemamiriro ekunze royambira vanhu kuti vangwarire mafashami emvura iri kunaya varimi vefudya vokanganisirwa chirimwa chavo nemvura iri kuwandisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiya mina ntungamiri nkomo.